varikuramba vakaburikirana makano pamusana pekusagadziriswa kwe kuti vachasiyirwa masimba navamugabe ndiani, nyaya inonzi pachirungu succession crisis yemuzanupf. Nhau iyoyo haisati yapera, zvinoratidza izvo kuti kukakavadzana kuri kuitwa nezvipoka zvemuzanupf zvinosanganisa Lacoste inonzi inomirira vamunangagwa, koti G40 yakamirira mai Mugabe. Kukakavadzana kwavo kunoonekwa mukunge Central Committee yati iyo kukanganiswa kwakaitwa basa rekumasvingo ngakugadziriswe. Vanoti zvakakanganiswa kuti veG40 vakava vadzingwa, vanzi vadhizovwa executive yavo, zvikanzi aiwa ngavadzokere pakare. Saka makakavadzana aripo pamusana pekuti achatorerawa Mugabe simba ndiani.
Ko, tichitarisawo kunetsana kunotyisa kuripo pakati pezanupf youth league yakabatana nemadzimai dzimwe nguva, kana kuti women's league nevakarwa hondo ava, muri kuona sei nyaya?
Zvinotyisa kuti pokana kwavari kuita nekupesana kwavari kuita ivo veyouth league vakabatana newomen's league vachirwisana nemawar veterans, hazvina kunakira musangano wezanupf. Zvinoratidza kuti vashaya gwara, uyezve nhau inongodzokera ipapo panyaya yekuti achatorerawa Mugabe simba ndiani.